Ichokwadi chatorwa nemapurisa makuseni kuma around 8:30 vachitipomera mhosva yekuti takaba chibage chesocial welfare icho chakanga chadistributwa kuma wards edu tikachigovera vanhu takamira sehurumende yematunhu iri nekugovera zvikafu zvabva kuhurumende zvichipiwa vanhu vanoshaya kana vaye vatingati varombo.
Ndiani anofanira kunge achigovera chikafu ichochi chamakazonzi maba ichi?
Kubvira nakubvira chaingogoverwa nemakansela anenge ahwina nguva iyoyo. Naizvozvo isu takahwina tiri 10 veMBC Alliance, vaviri vari ZANU-PF. Saka chibage ichi chinonzi chakaunga chauya nguva yemaelection isati yatombovepo. Isu tikati kweteka, aiwa handiwo mafambisirwo ezvinhu munharaunda yedu. Hapana jekerere kana moti verimwe bato ndovanogova asi vakahwina. Muchivarambidza kuvapa mukana wokugova zvejekerere, isirisi tiri kutaura nenyaya yejekerere. Chikafu chichinzi aiwa chikafu chinechemunhu wese asiri kuwana nguva inei. After all chirikunzi chikafu chevanhu vedrought and less.
Saka ndiani akazomhanara kuti musvike pakusungwa nemapurisa?
Hazvina havo kuvaona vakamhanara vari kunzi coordinator wavaonarable Musani nakansela veward 11 nemakanselers mamwe akaruza maelection achangopfuura aya.
Saka mapurisa ati pamanga muinawo?
Mapurisa vatibvunza kuti mhosva yamuri kupomerwa muri kuibvuma here. Tikati kwete, hatina mhosva yatinawo kunze kwekutora chikafu chevanhu nekungovapa. Ndokubva vatitora mafingerprints vachiti tinofanira kumitswa kumberi kwedare muchinguva pfupfupi chinotevera.
Matora nguva yakadii muri kumapurisa uye zvii zvikuru zvavanga vachida kunzwa kwamuri?
Tatora maawa angangopfuura matatu kuda anosvika kumana. Vanga vachida kunzwa kuti takanga tachitora kunani. Taudza kuti chibage ichi takanga tachipiwa nesocial welfare asi chakanga chasainirwa nevanhu vasirivo. Saka takati bodo atibvume kuti tisiye vanhu vasirivo vachidistributa chikafu kuvanhu vedu, nekuti kubva kudhara vaipota vachingodistributa zviri unfair. Saka tazviramba sehurumende itsva.
Saka muri kunzi makaba masaga mangani echibage?
Vari kutipomera mhosva yekuti takaba mumwe 100 mabhegi ema50 kg echibage. Zvireva izvo kuti vafred chigwande veward 4 neni vakalostokio veward 5 tiri kunzi takaba chibage 100 bags times 50 kg. Vatonga ivo Jack veward 7 nava Oliver Mukombo veward 6 vari kunzwawo zvakare vakaba chibage chinoita icho 90 bags, nekuti chimwe 10 chakangotsakatika mumaoko evakanga vachitora veZANU-PF.